This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 3, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiitawo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Isu semachiremba tafunga kukanda mapadza pasi nenhau yekuti tanga taona kuti hurumende ine tiri kukoshesa problem yedu matambudziko atanga tichisangana nawo munyaya dzemari. Chekutanga, mari yatanga tiri kupuhwa semahousing allowance ainge isiri kukwana. Chechipiri, mari yatiri kutambira haisi kukwana.
Vana chiremba vanokanda mapadza avo pasi vachiti hurumende haisi kuvabata zvakanaka panyaya dzemihoro pamwe nemashandiro avo.
Manzwiro atinoita nekunzveranzvera kwatinoita tinoona kuti makanzuro akabvisa vanhu pasina rutsigiro runobva kumatare kunova kuri kutyora mutemo wenyika yeZimbabwe. Chechipiri, kuriwo zvakare kutyorwa kwemitemo yekodzero yepasi pose tichitarisa inonzi Convention on Economic, Social and Cultural Rights.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuputswa kuri kuitwa dzimba kuEarpworth nechitungwiza kunotyora kodzero dzevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vatanga rwendo rwavo kufamba negumbo risiri iro zvichitevera kutora mativi kwavanonzi vakaita pamakakatanwa ari mubato ravo.
Musakangana kuti mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Kuratidzira kwavana chiremba kana kuti majunior doctors vemuzvipatara zvehurumende kwatanga nepapara renyatwa hospital, kwakatanga nezuro nepapara renyatwa hospital uye kwapinda muzuva repiri nhasi. Kuratidzira uku kunonzi kwapararirawo kuzvipatara zveHarare Hospital neMpilo Hospital kuBulawayo. Vana chiremba ava vanoti vanoda kuti mari dzavari kutambira dziwedzerwe kubva pamadhora mazana masere kusvika pachiuru nemazana maviri. Mazana masere emadhora aya anosanganisira mazana matatu emadhora semari yekubatsirikana padzimba dzekugara. Vana chiremba ava vanotiwo havasi kubatwa zvakanaka nemakuru epazvipatara zvavanoshandira. Studio 7 aina kukwanisa kubata mukuru wepapari renyatwa vaThomas Zigora kana gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa avo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi vamwe mubazi rezveutano vasina kuda kutaura mazita avo vanoti kana zvanetsa hurumende ichatodaidza vana chiremba vechiuto kuzobatsira.
Pava kutyirwa kuti kuratidzira uku kunogona kukanganisa gadziriro yekudzivirira chirwere cheEbola icho chakonzera dambudziko guru kunyika dzekumawirira kweAfrica. Zimbabwe kusvika pari zvino haina kana munhu mumwe chete ati abatwa nechirwere ichi. Kunyange hazvo iri kugadzirira zvakasimba sezviri kuitwawo nenyika dzose dzepasi rino. Tabata nengo yekomiti yeHospital Doctors Association, Dr. Nyasha Mutetwa, tikavabvunza kuti chii chavafuratidza moyo.
Isu semachiremba tafunga kukanda mapadza pasi nenhau yekuti tanga taona kuti hurumende ainge tiri kukoshesa problemu yedu matambudziko atanga tirikusangana nawo munyaya dzemari. Chekutanga, mari yatanga tiri kupuhwa semahousing allowance ainge isiri kukwana. Chechipiri, mari yatiri kutambira haisi kukwana. Chechitatu, maworking conditions atinawo papari renyatwa they are not conducive kuti tirambe tichiendera mberi nebasa.
Sei muri kuti hamusi kufara nemabatirwo amuri kuitwa papari renyatwa? Chii chaizvo chiri kunetsa?
Chekutanga, takamanikidzwa kunzi dokita oga oga anofanira kupinda mumba yaanopuhwa nehurumende hezvino tarisa dzimba idzikona dokita ari kunzi agari muone room yaanoshaya toilet dzemuwo dokita waanoshanda naye waanenge achigara mune imwe one room takati izvinhu zvisina kukodzera kuti chiremba anorapa vanhu anobatsira mazimbabweni kudaro anogariswa mumukoto wakadaro kuita sekunge munhu asinawo kuenda kuchikoro tozotarisawo nyaya dzebasa chaidzo kuti basa racho rakawandisa tichitarisa kuti doctor to patient ratio doctor one anokwanisa kurapa vanhu vanopfuura 100 to 150 pazuva zvinova zvinhu zvisingaenderani nemainternational standard tozotarisawo any other incentives dzinomotivheta madoctors taparire nyatwa hatina zvinhu zvakadaro
maamboita here hurukuro nevakuru vepachipatara uye nebazi rezveutano
tambozama kubvira mizuro tanga tiri muhurukuro navo asi hapana changa chiri kubuda saka tatisana chiremba tichagara pasi kupera kwezuva rino totarisa kuti hurukuro dzataita idzi dzatisvisa papi
tichitarisa iyo nyaya iyoyi hamutye here kuti vanhu vekuzimbabwe vanozogona kuti imi maratidzira panguva isina kunaka nekuti kapane chirwere cheibhola chiri kukanganisa nyika dzakawanda zvino kana musipo imi sana chiremba hamuoni here kuti zvinogona kuzoisa vanhu munjodzi
isi tinongokurudzira mazimbabwen kuti vanzwisise kuti munhu akonzeresa kuti zvinhu zvidai iministry of health nekuti ndivo vanofanira kunge vari kumeka shure vana chiremba vatambira mari yakakwana vana chiremba vagarawo zvakanaka vana chiremba vabatwawo zvakanaka musosaiti
nhengo yecommitti yehospital doctors association dr nyasha mutetwa vari parunare muharare
masangano anorwira kodzero dzevanhu anotire amnesty international nezimbabwe human rights commission anoti ari kushushikana zvikuru nekuputswa kuri kuitwa dzimba dzinonzi nemakanzuro echitungwiza neepworth neharare dzakavakwa zvisiri pamutemo chipangamazano musangano reamnesty international vasimeon mawanza vanoti makanzuro aya haana kuremekedza bumbiro remitemo iro rinoti hapana munhu anofanirwa kusiyiwa asina pekugara vanotiwo danho iri richakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda zvikuru pachitariswa kuti mvura yave kuda kunaya zimbabwe human rights commission kuburikidza nasachigaro wayo vaelasto mugwadi inotiwo ichaongorora nezvekuputswa kwezvivakwa uku panguva imwe cheteyo ichiita hurukuro nebazi rezvekutongwa kwematunhu kuti vanzwe kubva kumativi ose studio 7 yaedza kubata vamugwadi asi vanzi vanga vasiri muhofisi mavo asi tabata vamawanza kuti tinzwe zvizhinji
maonero atinoita zvakatarisana nemashoko atinowana ndezvekuti vanhu vakabviswa zvirenge zviri kunze kwomutemo nokuti tikatarisa bumbiro idzvare renyika rakasungwa gore rakapera section 74 yayo inodzivirira vanhu mukubviswa zvine chisimba pasina kupuhwa simba kubva kudare manzwiro atinoita nekunzveranzvera kwatinoita tinoona kuti makanzuro akabvisa vanhu pasina rutsigiro runobva kumatare kunova kuri kutyora mutemo wenyika yezimbabwe chechipiri kuriwo zvakare kutyorwa kwemitemo yekodzero yepasi pose tichitarisa inonzi convention on economic social and cultural rights takatarisazve nechisungo chekodzero dzevanhu muafrica mese tinoona kuti zvinhu zvisingabvumirwe kuti vanhu vanobviswa vasina kuvhunzwa vasina kupuwa pamwe pokundoti vandogara uye kuti upenyu hwavo husingadzikire nokuda kwokubatwa kwavanonga vaitwa nehurumende
asi tinonzwawo kuti iwo makanzuru ari kupomerawo mhosva ivo vakaputsirwa zvivako ava yekungozvipa pekuvakira vasina kunge vapiwa nekanzuro munotiwo chine kunzi vari kutyorawo mutemo wemakanzuro vanhu ivavo
bumbiro guru renyika inonzi constitution yezimbabwe inotaura kuti munhu haafani kubviswa paagere pasina kupuwa chisungo nedare izvi zvinoreva kuti munhu anogona kuva azvigarisa ega zviri kunze kwomutemo kana kuti agariswa panzvimbo pasingafaniri asi mutemo wenyika unova uri pamusoro pemitemo yemakanzuro ose unoti munhu haabviswe paagere nechisimba pasina kusungwa nedare zvinova zvisina kuitika saka nyaya dzese dzinotaurwa nekanzuro hadzivapi simba rekumhura bumbiro remitemo yenyika
zvii zvamuri kukurudzirawo seAmnesty International
Amnesty International tinokurudzira kuti hurumende kuburikidza neMinistry of Justice neMinistry of National Housing kuti iudze hurumende dzematunhu ese kuti dzimire kuputsa dzimba zviri kunze kwomutemo
Avanga vari chipanga mazano chesangano reAmnesty International kudunire kuchamhembe kweAfrica vaSimeon Mawanza vari parunare kuJohannesburg South Africa neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Vateriri msakangano kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chikwata cheIslamic State chiri kuenderera mberi nekurwisa mukuta riri mudunhu rekumaodza nyemba kweSyria, uko varwiri vechiKurdish vari kuedza kuzvidzivirira mudunhu iri kuti risatorwe nechikwata cheIslamic State ichi. Kunyangwe hazvo dunhu iri ramborwiswa nemuchadenga nemauto ari kutungamirwa neAmerica, kurira kwepfuti pamwe nekupiswa kwezvinhu kwaitika nhasi muguta reKoban, iro rinozivikanwa zvakare nekuti Ayan al-Arab, kuri kuenderera mberi. Kurwisana uku kuri munzvimbo iri pedyo nemuganhu neTurkey, iyo yakashandiswa nevapoteri vanodarika 160 ezviuru kupinda muTurkey vachitiza mirizhonga.
Kurwisana pakati pemauto ehurumende yeUkraine nechikwata chiri kutsigira kupatsanurwa kwenyika iyi kwaenderera mberi muDonetsk nhasi zvichitevera kushorana kwaitwa nemativi ose pakuurayiwa kwemushandi anobatsira weRed Cross neZuro. Mutauriri wemauto emuUkraine Andrei Lysenko ati kurwisana kwekuda kutora nhandare yeDonetsk, iyo varwisi vari kuda kutora zvakare, kuri kuenderera mberi.
Dare remu America pamwe nevezveutano mudunhu reTexas vatara mutemo wekuti vanhu vana vemhuri imwe chete vasabvumidzwe kusangana neveruzhinji zvitevera kubatwa neEbola kwemumwe murume wekuLiberia uyo akachengetedzwa muchipatara muTexas. Hurumende muLiberia inoti ichatonga vaThomas Duncan nekunyepa kwavakaita pavakanyora magwaro panandere ndege. VaDuncan vanonzi vari kudzimbikana nedenda iri, uye vakabva kuLiberia ndokusvika muTexas musi wa20 Gunyana.
Rambai makateerera kunepfenyuro yevanhu anemi muchirongwa. Ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Dzimwe nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mamwe mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe neZuro vachiparura urongwa hwavo hwekuenda kumatunhu ose vachitaura nemadzimai mubato ravo anoratidza kuti vane chikwata chavari kutsigira. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinogona kuita kuti amai Mugabe vashaye chiremera kune vamwe mubato iri kana vakaratidza kuti vari kutora mativi.
Amai Mugabe vakasarudzwa neWomen's League yeZANU-PF kuti vatore chigaro chekuva munyori webazi remadzimai iri vachimirira kutambirwa neCongress yebato ichaitwa muna zviita. Vachitaura pamusangano wakaitirwa muchinoi kumashonaland West Province neZuro, amai Mugabe vakaratidzawo pachena kuti muZANU-PF mune kunetsana kunotyisa nekuda kurwira chigaro chavaMugabe. Vakati vaMugabe vari kunetsekana zvikuru nenyaya yekunetsana nekukandirana makobvu nematete kuri kuitika mubato ravo. Zvinonzi pane kunetsana kwakanyanya pakati pevanonzi vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru uye gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira. Asi kunetsana kwakanyanya pari zvino sezvo mwedzi unouya kuine sarudzo dzakakosha dzeCentral Committee kuchizoti Congress muna zviita.
Amai Mugabe vakatiwo pane vamwe vakapfeka matewe AY ivo vari zvikara zvinoda kubvisa vaMugabe pachigaro. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa kuti tinzwewo maonero avo.
tichitarisa zvikonzero zvaita kuti vapinde uyeze nezvazvingazokonzeresa kupinda kwavo tinoda kutarisa tinofanira kutarisa tichibva nekumativi akasiyana siyana nekumativi akawanda divi rokutanga ndinogona kuona iri senzira iri kuda kushandiswawo navamugabe pachavo kuti vakwanise kuchengetedza ungava upfumi nevana vavo nechimwe chose chavangadai vakawana vakaunganidza mumazuva avo vari president zvanoimwe nzira vakasiyawo mukadzi wavo ane chinzvimbo chinoita kuti akwanise kuva aine chekutaura nematongerwo anenge achiitwa nyika uyezve kunyanya-nyanya bato riri kutonga rezanupiefu zvichitiratidzawo zvakare kuti vamugabe havasi munhu ari kunyanya kuisa ruvimbo rwake mukutonga kwejekerere kana kuti mumitemo yenyika asi munhu ari kuona kuti upenyu hwevana vake naiye hwakazendamira pasimba rekutonga neimwe nzira inogona kuonekwawo sechinhu chiri kushandiswa nerimwe divi rinofaction chibandiko chemuzanupf kunyanya-nyanya icho chinotungamirirwa navamunangagwa
izvi zvinosiya amai mujuru vari papi
handioni kupinda pagrace kuchikanganisa kunyange ramangwana ramai mujuru zvakanyanya nekuti ndichidzokorora zvandataura kuti inogona kuva iri nzirawo yekuda kuti vamugabe vangochengetedzawo mhuri yavo saka kuti tichingoti vamugabe vangashandiswa nebato rakaita sanana munangagwa handifungi kuti zvingava sakudaro nokuti vamugabe kumashuro kuti akavaona ari munhu wokuti haasi munhu anogona kuzitanwa zvaari kufunga uyezve ari munhu anga akatichenjerewo panyaya dzekuchengetedza kwemasimba ezvematongerwo enyika haasi munhu ungafuma nhasi onzi wakushandiswa nana munangagwa asingaoni saka zvinogona kutotishamisa vamugabe vakatosiya vana vamunangagwa vakatanga kusapota kana vamujuru kana umwe munhu asina kana kumbofungidzirwa nevanhu
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi pamulungushi university vashakespeare habauswa vari parunare muzambia
teererai studio 7 pafoni kana muri musouth africa ridzai panhamba dzinoti 010-591-6465 tinodzokorora nhamba idzi zvakare 010-591-6465 vari muamerica necanada munogona kunzwawo studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-582 nhamba idzi zvakare 712-432-5882 vari mubritain fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344 nhamba dzemubritain zvakare 0330-010-3344
sangano revoluntary media council of zimbabwe rakaita musangano mubulawa yenezuro wekudzidzisa vatori venhau matapirwo enhau dzakanangana nebumbiro idzva nyanzvi mukutapwa kwenhau vatakura zhangazha pamwe navatapfuma machakaire ndo vakanga vachikokera urongwa uhwu vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muvoluntary media council of zimbabwe muzvare faith ndlovu vanoti vakatora danho iri mushure mekunge vaona kuti vatori venhau vakawanda havanyatsonzwisisi bumbiro remitemo yenyika mutungamiri nkomo westudio 7 abata mutori wenhau akanga ari pamusangano uyu pindai dhube kuti tinzwe zvakadzidzwa nezuro
ndingati zvatadzidza inyaya yokuti tinofanirwa kuti kana tichinyora zvatinenge tichinyora nokuburitsa mashoko tinofanirwa kuti tinyatsokuziva bumbiro remutemo rezimbabwe nezvatinenge tichinyora izvi tive neruzivo rwakadzama saka ndozvatati tidzidzisiwa tati tipenengura tichinyatsokutarisa bumbiro remutemo iri tichiriverenga chapter by chapter tichitarisa tichiratidzwa kuti zvii zvimwe zvingange zvisingazivikanwi navatori venhau
Ndezvipi vadhuve zvamungati mapinda mumusangano uyu musinganyatsozvizivi asi mabuda makuzviziva?
Tatarisa nyaya dzokuti mushure mokunge vamiriri venyika vasiya basa, ndiani atatora matomho enyika pasi pobindiro romutemo? Tiri kutarisa zviri kuitika muzanup congress, ndiani achazotora? Taratidzwawo kuti pari zvino anofanirwa kutora mutevedzeri womutungamiri wenyika pari zvino mai Mujuru. Ndingati ndechinhu chatanyanya kubata kuti tinyatsokuziva kuti ndo mamiriro ezvinhu muZimbabwe. Mubumbiro redu ndo zvarinotaura nenyaya dzoutungamiriri hwenyika. Zvinova zvanga zvisinganyatsokuzikamwa nevatori venhau vakawanda vanga vachingofunga kuti vachitarisa bumbiro rokudhara riya ranga richiti muchuro memwedzi mitatu kana mutungamiriri zvino abva panofanirwa kuita sarudzo. Asi tatarisa tikaona kuti bato reZANUP PF ndiro rinosarudza mutungamiriri mutsva.
Mutoro wenhau Pindai Dhuve achitaura ari muBulawayo namutungamiriri Nkomo weStudio 7.
Bato reMDCT nhasi rasarudza utungamiri hwaro hutsva kumatebeland south. Dunhu iri rasarudzawo vanhu varinoda kuti vakwikwidze zvigaro pakongresi yebato iri. Mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai vanga vari muGwanda asi vazobva havo nekufamba kwenguva apo pangapoitwa sarudzo idzi. VaSolani Moyo ndivo vasa chigaro mutsva weMatebeland south uye mutedzeri wavo ndiamai Gladys Mabuza. Vakambova nhengo yedare reparamende mubato reMDC rinotungamirwa navaWashman Ncube, Muzvare noMalanga Kumalo ndivo vava mubati wehomwe. Dunhu iri radoma vatsvangirai naMuzvare Thokozani Kupe kuti varambe vari pazvigaro zvavo. Radoma zvakare vaNelson Chamisa kuti vaite munyori mukuru webato uye vaAbednego Bebe kuti vaite murongi wemisangano. VaDouglas Monzora vanzi varambe vari pachigaro chavo chemutauriri webato, mutevedzeri wavo ari Muzvare Tavita Kumalo. Kunyange hazvo vachamisa avo vanova murongi wemisangano pari zvino vakaudza Studio 7 kuti matunhu eMDCT ari kunze kwenyika haagone kusarudza vanoda kuti vatungamire bato. Mutevedzeri wavo vaAbednego Bebe vanoti matunhu ekunze aya ane kodzero dzekuvhota paCongress. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo kutaura mashoko anopesana kuri kuitika muMDCT kwava kusiya vanhu vakawanda, zvikuru vatsigiri vebato iri, vasingazive kuti chokwadi ndechipi. Nyanzvi idzi dzinotiwo izvi zviri kukonzerwa nekuti bato harina kunyatsogara pasi richijekesa kuti richatora danho ripi.
Munhau dzemitambo. Kuchange kusingadaidzwa anonzwa apo chikwata cheDynamos chiri kutamba nemusi wesvondo nechikwata cheTriangle mumakwikwi ekupedzisira A1 Wallet Cup. Mutambo uyu uri kutambirwa kuNational Sports Stadium muHarare uye vakawanda vari kuti Triangle ichaoneswa nhamo nevakomana veDimbare. Triangle haisati yambokunda Dynamos kubva zvayakapinda muCastle Lager Soccer League gore rapera. Sachigaro weDynamos vaKeni Mubaiwa vanoti pamitambo yemari chikwata chavo cheDynamos chinoshura mare. Chikwata chinokunda nemusi wesvondo chinopiwa makumi masere ezviuru zvemadhora, chinenge chakundwa chichipiwa makumi mashanu ezviuru zvemadhora. Mumwe mutsigiri weTriangle vamunyaradzi Makombe vanotiwo Dynamos isatarisire pasi chikwata chavo nekuti mutambo kana wasvika pakadai zvivhindikiti zvinogona kupidigurwa nendonda. Nepamusana pemakwikwi eOne Wallet Cup, mitambo yePremier Soccer League yambomiswa mukupera kwesvondo. Asi mitambo yeNavum Britain ichange yakamira zvakadai. Chelsea iri kutamba neArsenal, kotiwa Manchester United ichikweshana neEverton, Manchester City ichisangana neAston Villa, Liverpool inenge iine West Bromwich Albion, kotiwa Newcastle ichatamba neSwansea. Tottenham iri kukweshana neSouthampton, kotiwo West Ham iine Queen's Park Rangers, ukuwo Leicester ichitashurana neBurnley.
Yeah. Yashika nguwa ya tunoverenga tsambambocha dzenyu pamwe nema text messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti ndini Sabina Hunu ndino Moresa mai na baba vangu nema nunguna vangu vose nemurora wangu nevese vanondiziva ndatenda.
Tsamba yechipiri itsamba yakareba zvikuru inoti dai mukaverengawo tsamba yangu ndingafara chose. Mukoma jonga and blessing munotugonera chose nenhau dzamunotipa uye hamuna divira makarerekera. Ndinofarisa mhuri yekwa Moyana inoti chipo, give more, love more and more blessing Moyana vari kuchiredzi. Kuchinyamukwakwa ndinofarisa hama neshamwari dzose. Ndinomhorisa zvakare hama neshamwari dzose dzandisina kudoma nemazita vari matuimana akatikomberedza. Mukoma jonga, dai makatiisira opa live talk nyaya yekutorwa kweminda kuburikidza nekambani inogaya mafuta epeturi yeGreen Fuel. Aiwa, tatambura nekambani iyi. Tava kutambiswa namo nemasoja nemapurisa, hurumende yakangopeta maoko. Muve nezuva rakanaka, ndini John Munorwei Mamuse.
Imwe tsamba inoti makadii varume ndinofarira chirongwa chenyu zvakanyanya chinotionesa mamiriro akaita zvinhu kumusha. Ndimhoreserewo mudhara Z ndini Clinton ndiri kuBotswana.
Makadii vashamarari vose veStudio 7 basa munogona rambai makadaro. Ndini Love More Maka kuchivhu mundifarisire Lennon vimbai Lee vese vari vekwamhaka.
Ini ndinonzi Stavo mugari wemuHarare tanzwa nekudzimirwa magetsi nekushaya mvura. Mundisimbisirewo shamwari yangu inonzi Chapisa.
Mwe muteerera anoti makadii kuvashamarari veStudio 7 mose basa sebasa vakomana. Ndimhoreserewo hama dzangu dzose dzekwaGamundana kuzotizve vandakadzidza navo vese form 4 mugore ra2006 Pandima Secondary School wenyu James Gamundana Chimanimani.
Pane imwe pfupi pfupi inoti iyo jonga kuno tarohwa nenhamo veduwe mabasa uye mari hakuna. Yoza Molini Ngoromonzi.
Mwe muteerera anoti tiri kufara nenhau dzechokwadi dzamuri kutipa. Isu sevana veZimbabwe tiri kudada nemi rambai makadaro. Ndiri kudawo kukwazisa ruva remoyo wangu Chido Hope Matanda ari kudzidzisa paPaida Moyo Primary School kuChipinge. Pamwe chete nezaire dure gondo Ayanda. Ndinoti kwavari nguva yareba dia wangu tisina kuonana. Ndoita kukuona pamufananidzo chete. Zita ndini Tembinkosi Stole. Ndiri ku Four Ways ku South Africa.
Hapana rudo rwakadai shuwa. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shoma. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzavanyora. Tinoti rambai mchitutumira tsamba mbozha dzenyu ku Studio 7 muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pa Studio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano pa Studio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari ma text message kana WhatsApp tumirai ku number dzinoti 001 202 465 0318.
Tinodzokorora zvakare namba idzi 001 202 465 0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge matinyorera.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba kana kuti majunior doctors uye zvakunoreva kuvarwere pamwe nenyaya dzeutano munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1 202 617 2077 kuti mutauri pa live talk.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vana chiremba vanokanda mapadza avo pasi vachiti hurumende haisi kuvabata zvakanaka panyaya dzemihoro pamwe nemashandiro avo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuputswa kuri kuitwa dzimba kuepoetha nechitungwiza kunotyora kodzero dzevanhu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vatanga rwendo rwavo kufamba negumbo risiri iro zvichitevera kutora mativi kwavanonzi vakaita pamakakatanwa ari mubato ravo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri
nenwenyu Blessing Zulu Toksia Mina Sandra Nyera na Chris Kande.